kivye ye abuna kizamanje as I said chitara chitakautaura last week kuti ndizoona unge matime ku North Africa acha dominator and ari kuratidza unge for sure ari kunge ari ku dominator kana takatarisa ma teams ari ku team iri kubva ku Egypt ne team iri kubva ku Tunisia as well even ma team awo akabva ku na Algeria they did quite well ne Morocco but kusaiti kwedu isusu tenge tiri very happy kuti tione kuti Serviano di Maputo yakaita extremely well. Unfortunately, vakazojikwa zvavo last minute ne team yavaita manaye ma host yeku Rwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yeku Angola ndo ma team dzatinenge takatarisira kuti supporta kazhinji kana tiri kuno ku Zimbabwe kunoti ma team anobva ku region kwedu ku zone kwedu ma team atinotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID, Petro di Luanda yenge rino ku Bulawayo ku Zimbabwe ku Bulawayo ichi computer nema puto yacho nange ari kuplawaye as well computer saka matime kuti arofaririka arozikano ane mukurumbira kana tiri munongo Zimbabwe saka tizenge chingofara nezvavari kuita unfortunately havana kwanisa kuzosvika kure ku Mozambique asi I think it's a good starting point for the region and for everybody
munoona kunge pachiwanikwa nyanzvi here dzinozotorwawo nemamwe makrab akadai se NBA yekuno ku America pamakwikwi aya
well certainly that I think ndio donzo racho ndo idea chekuti makombetition akadai so anofanirwa kucreate ma superstars anofanirwa kucreate basketball kuti ikure nazvo dzokona tadza kuonekwa gore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kuchaita kuti vazhinji vatanga kurecognize basketball at grassroots level vachatanga kutambwa muAfrica saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita ma athletes akawanda anenge achipinda mu NBA because competition inenge yavepo and involvement ne participation inenge yakura zvizhinji kunyika dzakawanda dzemuAfrica
tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals imi muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe
ini ndiri kuti garitarisa game re Petro di Luanda neZamalek pakati pematimi iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiri kuhwina pa game re Luanda neZamalek kuona kwangu pa game re Luanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri piriyo ndonge ndiyechane chinotora mukombe nekuti kana ndakadzitarisa ndizo 2 dzenge dzakasimba zvikuru tichitarisa kana nekusimba kunoita ma national team avo nematambiro anga achiita competition pakati pe Luanda pe Petro ne Zamalek one yao ndonge ichaenda chinowina.